Mumwe wevanhu vanotengesa nhumbi dzekupfeka vaWisdom makadhi avo vakakwidzirwa mari yerezinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma. Vamakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai.
Ivo vari kungoda come up nemafigures. Kana wakunzi wewo bhadhara 3,700 income yacho inenge yakambowanda sei zvekuti unga we understand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inospredwa pagore but nemabhizinesi atikuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvimabhizi.
Vamakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinesi vasati vangokwidza.
Dai vachimbotanga vaconsulta the business community first, vambotanga vamboticonsulta first toona kuti zvinobuda here.
Mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa amai Mavis Kazia vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa. Mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwandavaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitero kukanzuru.
Vanhu vanenge vachingotengesa zvisiri pamutemo saka isawa panzvimbo dzepamutemo saka tinobhadhara tichida kuti maclients ave kunotowane mari yekubhadhara kukanzera. Saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatirisi.
Mutauriri wekanzuru yechinhoyi vatichawana mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera. Vamulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizimisi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti.
Zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuru tinoita hatinoti izvo mabudget consultation. Patinoita budget consultation tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo asi zvikuru satiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection patinovhura budget redu for inspection tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo iye yakwirisa stereka zvinhu zvatinenge takaisa pabudget pedu.
Vamulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire asi vanoti vane zvichemo vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara hunonzwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. You know, a whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo asi kana pane vane zvichemo zviri genuine vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzu vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuru yechinhoyi yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinisi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora uye remabhizinisi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi kana RTGS. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.